Water Day izuva rinofana kukosheswa pasi rese ngekuti mvura yakakosha muupenyu hwevanhu. Saka zvagara zviri kuitika mumaguta eshe ari muZimbabwe. Mvura chinhu chiri kunetsa kuti chinge chichiwanikwa kuvagari. Even muguta randinogara guta diki reChipinge Urban tine dambudziko rekuti mvura yagara inenge ichingonesa. Sekuziva kwenyu maguta mazhinji anenge ari muZimbabwe ari kuita problem yemvura. Saka tikaona zuva rakafanana neWorld Water Day izuva rakakosha stereki rinofanira kunga tichiti isusu civic society, government, all interested players tinofanira kugara tichisa pfungwa pamwe tichiona kuti zvii zvatingakwanisa kuti tiite kuti vanhu vanga vachiita access to water. Because access to water is also a right now that we have the constitution yetinayo ya 2013.
Dambudziko ramataura iroro rekuti maguta akawanda ari kuwanikwa achitadza kana kukundikana kuwanisa vanhu mvura. Zvii zvamungakurudzirawo imi sesangano kuti dai zvaitwa?
Chekutanga chatinokurudzira sesangano replatform for youth and community development ndeyekuti chikamu chemari iri kubva kuhurumende padevolution. Chikamu chemari ichocho chinofanira kudirectwa kuti chinge chichiadresa nyaya yewater crisis inoonekwa mumaguta. Ndochekutanga. Chechipiri ndechekuti zviri kuitika mumaguta mazhinji ndezvekuti maguta ndo ari kudisposa yatingati waste mumawater bodies anoisa kumasources avanozokwanisa futi kudini, avanokwanisa kutora futi mvura vachida kuzodzosa muguta. Saka vanozoneseka kupurifya mvura iyoyo. Saka tinokurudzira sesangano kuti vashandi vemalocal authorities vange vachikwanisa kuzwisisa kuti waste management inoitwa zvakadini kuti isazoaffecta recycle yemvura yatinozoshandisa futi. Ndo chimwe chezvinhu zvatinokurudzira kuti malocal authorities anga achiita. Chimwe ndechekuti water harvesting yakakosha stereki. Season yatabva iyi mwaka uyu nyika yakasirwa mvura yakawanda stereki. But mvura iyi yakange isina kukepchiwa yatingati water harvest muchirungu kuti izonge ichishandiswa panguva inoteera vatinge taa kuti isusu mawater levels emamwe madams anenge adzikira.
Ko divi rehurumende muri kuonawo hurumende iri kuitawo here zvinooneka kuti mvura inge ichiwaniswa kumunhu wese panosvika 2030?
Hurumende yeZimbabwe ine zvishoma zvairi kuita. Takatarisa development goal yamataura nezvayo vakandimire. Hurumende yeZimbabwe as of now ndinokwanisa inini ndichitaura izvezvi kuti haisati yakwanisa kutora kuti vanhu vafanira kuwaniswa mvura sepriority yayo. Tingati hurumende haisati yazvipa yatokwanisa kuti priority kuti vanhu vanga vachikwanisa kuona mvura. Nenyaya yekuti zviri kuitika mumaguta ese ari muZimbabwe ndo zviri kuratidza kuti haisati yaitwa priority nyaya iyoyo. That's why tanga tichiti tiri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti inge ichiprioritiza nyaya yekuwanisa vagari mvura yakachena.
Takaonawo hurumende ichiparura chirongwa chekuwanisa vagari vekubulawa mvura. Hachisi chirongwa here chamungakurudzirawo kana kupembedza chiri kuitwa nehurumende?
Ichi chirongwa chakanaka. I think is the first step. Tinokwanisa kuti is the first step in the right direction. But ndikakudzosaika kumashure vakandimire guta rebulawayo rakanga raita water crisis yakange iri serious. Vanhu vakabatwa nezvirwere zvemudumbu nezvimwe. Saka tinenge tichiti sesangano revechidiki hurumende yeZimbabwe dai yaita proactive, ndikandogamba ringashandisa muchirungu tichitarisa nyaya dzemvura, dai yaita proactive than kuita reactionary. Iproject yakanaka iri kuitwa kwaBulawayo, but it should not come as a reaction to a problem.